manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi mashanu kana kuti 150 zvichitevera kushaya kwevanhu vapfumbamwe nezuro.
Nyaya yese yainga ichiitwa in camera. Zvichireva izvokuti pasina vamwe vanhu vanonzwa uye handikwanisi kuti nditaure zvaiitika imomo nemusi wemuvhuro mutongi ati anenge agadzirira kupa mutongo wake maonero echikumbiro chedu chekuti Hope apiwe bail
vemajeri vanopa fakazi pachikumbiro chaHope chingono chekuti apiwe mukana wekutongwa achibva kumba kwake vanhu vakawanda kushushikana nekusungwa pamwe nekudzingwa mabasa kuri kuitwa makanzura eguta reHarare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pazana nemakumi mashanu kana kuti 150 zvichitevera kufa kwevanhu vapfumbamwe nezuro wakare vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vaive mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 265 vanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevana vari vanhu vagara vari munyika gumi nemumwe chete vari vanhu vakabva kusouth africa pavanhu vakashaya nezuro vatanhatu ndevemuHarare mumwe chete ari wekumashonaland central mumwe chete wekumasvingo uye mumwe chete ari wekumashonaland west munhu wekumasvingo ndive kutanga kufa nechirwere ichi mudunhu iri vanhu vabatwa necovid-19 munyika vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi mana nevatatu kana kuti 5643 uye vapona vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mana nevaviri kana kuti 4442 vekumajeri nhasi vapa umbowo pachikumbiro chemutori wenhau Hope chingono chekuti apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso mune imwewo nyaya vajacob ngarivhume avari kupomerwa mhosva yakafanana neyachingono vamiswa mudare vaine ngetani thomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
Vashandi vekumajeri nhasi vapa umbo mudare pachikumbiro chachingono uye akaudza dare kubudikidza nemagweta ake kuti vekumajeri havasi kutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe mukudzivirira mukana wekutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Chingono anoti mafambisirwo ari kuitwa zvino kumajeri anowedzera mukana wekuti abatwe nechirwere ichi. Nyaya iyi iyo yanga ichinzwikwa mudare muine magweta nemutongi chete yanzi ndera mberi mangwana rimwe remagweta achingono vagift mtisi vati mutongi wedare vangoni nduna vachatura mutongo nemuvhuro pachikumbiro chachingono chekuti atongo achibva kumba
nyaya yese yainga ichiitwa in camera zvichireva izvokuti pasina vamwe vanhu vanonzwa uye handikwanisi kuti nditaure zvaiitika imomo mudare asi takwanisa kupa evidence yese yaidiwa yakanga yanzi ipiwe muchihwande tapedza izvozvo tatenderana nemaprosecutor vachuchisi nesuma magweta kuti tichaita submissions edu maritain zvanyorwa tozvipa kumutongi mangwanani wa21 then nemusi wemuvhuro musi wa24 mutongi ati anenge agadzirira kupa mutongo wake maonero echikumbiro chedu chekuti Hope apiwe bail pamusoro pekuti pane zvachinja zvashanduka kubva patakambonyimwa bail kusvika pari zvino.
Pasvika chingono padare, anga akaiswa cheni dzemumakumbo nemumaoko, asi azopinda mukati medare abviswa cheni idzi. Mune rimwe dare vaJacob Ngarivhume avo vanga vari mudare zvakare nhasi vaunzwa mudare vakasungwa maoko nengetani zvashorwa nemutongi panyaya yavo vaTrinos Utahwashe. Gweta ravaNgarivhume vaMoses Nkomo varatidzawo kusafara nekusungwa kwanga kwakaitwa vaNgarivhume nengetani vekumajeri vachiti vatadza kudzibvisa.
Nyaya yengetani inyaya inotishungurudza zvikuru nokuti zvinotadza kuti akasike kutanga vhiki rapera vahopo chimono vakauya vakaiswa ngendani mumakumbo. Nhasi vaNgarivhume hanzi kentani yaramba kuvhurika vachida kuibvisa. Izvi hatifungi kuti zvinhu zvinongoitika. Semaonero edu pane mumwe munhu ari kuda kungovashungurudza.
vaNgarivhume avo vari kupomerwa mhosva yakafanana neyaChingono yekunzi vakakurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa 31 Chikunguru vari kutarisirwa kudzoka mudare mangwana apo pakatarisirwa kuturwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. vaNkomo vati vari kufara kuti vave kukwanisa kupa vaNgarivhume chikafu zvitevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti vekumajeri vabvumidze magweta nehama dzava ngarivume naChingono kuti vavape chikafu.
Asi isu zvatinotenda ndezvekuti zviri kuitika hazvisi izvo zvinosungirwa nebumbiro remutemo reconstitution weZimbabwe. Saka ticharamba tichirwisa kuti kodzero dzevasungwa vakaita savaNgarivhume nevamwe dziremekedzwe munyika yeZimbabwe.
Zvichakadai, makanzura matanhatu eMDC Alliance mukanzuro yeHarare anyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare vachinzi havakodzere kubuditswa muusungwa uye pachine kuferefetwa kuchiri kuitwa panyaya yavo. Makanzura aya anonzi akaita uori mukutengeswa kwemastendi uye anzi agodzoka kudare musi wa2 Gunyana. Makanzura aya anoti vaLove More Makuwerere vahame Madzingira vaCosta Mande vaWorld Jakaredza navaAnton Shingadeya. Chingono navaNgarivhume vakadzoka kudare raMajor Street vachiti vanoda kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakambonyimwa mukana uyu. Kusungwa kwaChingono navaNgarivhume kuri kushorwa nevakawanda pasi rose kusanganisira vedzisvondo avo vanoti hurumende yeZimbabwe haisi kukoshesa kodzero dzevanhu. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza Politburo yebato ravo nezuro kuti vedzisvondo vari kutsoropodza hurumende yavo vari kudyidzana nevavengi vavo avo vanoda kuti muZimbabwe muchinjwe hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemuHarare vanoti vari kutyira kuti kusungwa kuri kuitwa mamwe makanzura eHarare achipomerwa uori pamwe nekudzingwa kwemamwe makanzura nekuda kwekupokana panyaya dzematongerwo enyika kunogona kuzopedzisira kwaita kuti hurumende idome komisheni inotungamira kanzuro yeHarare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Metropolitan Residence Forum kana kuti HAMREF rinoti harisi kufara nekudzingwa pamwe nekusungwa kwameya weHarare vaHebert Komba nemamwe makanzura richiti izvi zvinokanganisa basa rekanzuru. Imwe nhengo yeHAMREF vaMavela Skumalo vati vaitarisira kuti dai makanzuro aya ambosiyiwa achiita basa rekurwisa COVID-19 pamwe nekuona kuti vagari vagara zvakanaka. Nezuro MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yakadzinga vaGomba nemakanzura mashanu ichiti vainge vasatevedze zvido zvebato. Izvi zvinotevera kudzingwa kwemamwe makanzura mana nguva pfupi yapfuura pamusoro pechikonzero chimwe chete. Svondo rino pane mamwe makanzura eMDC Alliance akasungwa achipomerwa mhosva yeuori panyaya dzemastendi uye nyaya yavaGomba inotori kumatare edzimhosva. Vakumalo vati zviri kuitika izvi zvine chekuita nekurwisana kuri muzvikwata zveMDC.
Zvese izvi zvichiitika zvine chekuita nematongerwo enyika. Saka tiri kukumbira zvakanyanya kumapato ezvematongerwo enyika nehurumende kuti kurwisana kwavo kwavanenge vachiita hakufanirwi kunge kuchizokanganisa vamiririri vakasarudzwa nevanhu, nekuti tinozopedzisira taakudzokera sure mamiriro eservice
vati nyaya iyi ichapararira kumaguta ese nemadhorobha anotongwa nebato rinopikisa uye zvinogona kuita kuti hurumende idome makomisheni anotonga maguta aya.
Ndo nyuto yatina nyaya kutapezira taa kumiririrwa mumakanzuru nemangu nevanhu watisina kusaru taa kuimbozerwa vanhu nenyaya yezvitika izvozve kuti vanhu vanenge vachigwisana vachizorana madhaka vachisvibisana zvisinei nezvatakavasarudzira kuti vaende nokuti
makanzuro akasungwa achipomerwa uori svondo rino ndivalavmo makuwerere vahami madzingira vakosta mande vawolod chakaredza navaanton shingadeya vamadzingira navamande ndevamwe vevatanhatu vakadzingwa basa nemusi wechishanu pamwe navagomba vahetmo gotora amai kudzai gadzombe naamai gaudenzia marere mutevedzeri wemutauro wemdc alliance vaclifford shachwayo vaudza studio 7 kuti vese ava havana mhosva asi kuti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vati bato ravo riri kugadzira urongwa hwekupedza zvese izvi
tiri kuronga tiri kugadzira zvepamusorosoro kuti timise zvese zviri kuitika izvi timise mweya werima uri kusungudzwa nezanupf navamonzora chiedza chiri kuuya zvese zvitiri kuzvimisa nekukasika zvichapera vanhu vasatyanga varambi vakamira nemusangano wavo vanhu vasatyanga varambi vakamira napurezidendi wavo zvinhu zviri kugadziriswa
asi munyori mumdct vadouglas monzora vati bato ravo harisi kungodzinga vanhu chete asi kuti vese vari kudzingwa vapesana negwara remusangano uye vane nyaya dzeuori izvo zvisingadiwe nebato vamonzora vati uori haubvumidzwe zvachose mubato ravo vachiti kana mushaka abvuva Morgan Tsvangirai vakatombodzinga kanzuru yese yechitungwiza nekuda kweuori panguva yavo
pane nyaya dzeuori dziripo pane nyaya dzekuti vanhu vakatora land vakaita zvakawanda wanda besides nyaya dzokuti vanhu vabuda mubato rakavapinza mumaelections imomo saka isusu sebato tinosungirwa nemutemo kuti tinge tichiacta kana paita nyaya yeuori tinonzwa vanhu vachiti hatidi uori kana vanhu vaita uori ngavapanichwe tochishanda manje kubvisa vanhu ivavo zvonzi maakubvisirei vanhu ivavo nokuti tiri kubvisa nyaya yeuori kana kansela wedu achinzi aita uori isu sebato tinofanira kuacta tichidhila nenyaya iyoyo
vamonzora vati havaoni hurumende ichidoma komisheni yokutungamira Harare nekuti havana kudzinga basa makanzura ese hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu nemadhorobha vajulai moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi zvichitevera chikumbiro chevamwe vagari chekuti padomwe komisheni yekutungamira Harare nekuda kweuori huri kuitika mukanzuru iyi vamoyo vakaudza bepanhau reherald nguva pfupi yapfuura kuti hurumende haigoni kudoma komisheni vachiti pane gwara rinotevedzwa uye nguva yekudoma komisheni haisati yakwana mdc alliance ine makanzura makumi mana nemashanu pamakanzura makumi mana nematanhatu muHarare chitevera mutongo wesupreme court wakapa muzvare kupe kuti vafanotungamira mdc muzvare kupe vanoti makanzura ese aya ndeemdct svondo rino bato iri rakadzingawo makanzura mashanu kuvulawayo richiti apesana negwara remusangano ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudya
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu munyika kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti nyika yananga kumawere nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati pane vanhu vari kuda kuparadza bato ravo asi vari kukundikana mashoko aya anotevera kushorwa kuri kuitwa Zimbabwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze kusanganisirawo hurumende yeSouth Africa African Union munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica amai Hillary Clinton uye kereke yeRoma iyo yakanyora tsamba yenyunyuto kuhurumende ichiti iri kutyora kodzero dzevanhu gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudzawo vatori venhau muHarare nezuro kuti gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vaichaitawo musangano nemumiriri mukuru weRoma kana kuti pope muZimbabwe vaPaolo Rudeli kuti vavaudze kuti hurumende haina kufara nekushora kwavanoti kwakaitwa hurumende yeZimbabwe mutsamba yakanyorwa nemabhishopu ekereke iyi vaZiyambi vanotiwo mabhishopu eRoma akareva nepasipo
Whereas one would have expected a communication from the Catholic Church, indeed any church in that case, to focus on uniting people in Christ and in bringing people together, the pastoral letter of 14 August appears designed to have the exact opposite effect.
Tinotarisira kuti kereke inge ichibatanidza vanhu, asi izvandizvo zvakaitwa nemabishop eRoman Catholic. Zviri kuratidza pachena kuti ivo vakangobatana nevanhu vari kushora hurumende yeZimbabwe vachiti iri kutyora kodzero dzevanhu, asi pasina kodzero dziri kutyorwa. Aya manyepo arungoburitswa nemamwe mapepanhau. MuZimbabwe hamuna dambudziko.
The country is not on the brink of any form of social economic implosion.
Mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura nevatori venhau muHarare neZuro. Asi mukuru weZim Rights vadzika maibere vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti munyika maberekera ingwe.
Nyaya dzekutyorwa kwekodzero dziri kuramba dzichiwedzera. Tine aya atinoti systematic violation of human rights. Tinozoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwava systematic kana muchiona kuti matyorerwo acho ari kuitwa kodzero zvine pattern inoratidza kuti zvinhu zvakarongwa zvikuru sei at a very, very high level. Tinoona zvekare kuti tinenge tasvika pasystematic violation yemahuman rights kana mukaona mapazi ehurumende ava kuita play an important role mukutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Mungapa muenzaniso here apa vabere?
Zvinoonekwa kana vari mapurisa ava vari kuita basa rekumbunyikidza vanhu, pane kuti munhu asungwe zvakanaka oenda kunotongwa zvakanaka, munhu anovimwa pakati peusiku imba yake ichipwanywa, ongozoswera orara usiku wese achitotywa, onokandwa pamapurisa. Tinozoona zvekare kunyange kumatare edzimhosva kwekuti vanhu vanenge vachiedza kuti vange vachiwana rubatsiro. Matare edzimhosva ndo atinotiwo the last option yemunhu ari kutyorerwa kodzero dzake kuti anotorega aindeende kumatare edzimhosva kuda ndinga wane rubatsiro. Asi anobva awana zvakare kumatare edzimhosva ikoko uku kuchitoriwo nevanenge vakapakatira mabonza kuti vafambire mberi nekutyora kodzero dzake. Tozotarisa panyaya yevatiri kuti isusu invisible victims. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kwakanyanya kupfuura zvamuri kubuditsa pamatandemutande nepanefenyuro izvi.
Ko sei muchidaro?
Nekuda kwekuti mavictims mazhinji ekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndevaya vatiri kuti vari invisible. Vamwe vacho community activists vasina mutori wenhau anombovasiva. Vakaita sana Godfrey Kurawone, sana Henry Chivanga, vana Ida Mpambwa, vana Panashe Sivindani nevana vaya vakafa vasati vazvarwa. Saka vakawanda vanhu vatinoti invisible victims vemahuman rights violations.
Mukuru weZim Rights vadzika maibere vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzinoshanda neWorld Health Organization pamwe nesangano reUnited Nations Children's Emergency Fund dziri kukurudzira kuti vana vechikoro muAfrica yose vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo uye zviitwe nenzira isingaisi vana panjodzi. World Health Organization inoti yakaumba hwaro pamwe negwara rekutevera kuitira kuti vadzidzi vemuAfrica vadzokere kunotanga zvidzidzo zvavo pasina njodzi dzavanosangana nadzo. Vanhu vakawanda muAfrica nepasi rose vari kutevera nemaziso matsvuku zviri kuitika munyika yeMali, uko mauto akabvisa mutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Boubacar Keita pachigaro nemusi wechipiri, uye kumusunga pamwe chete nemutungamiri wehurumende yake vaBob Cisse nemamwe makurukota ehurumende. Izvi zvinonzi zvakatanga mushure mekunge chikwata chemauto chatora nechisimba kamba yemauto yekati iri makiromita 10 nemashano kubva muguta guru renyika iyi reBamako. Mauto aya anonzi akazofora achipinda muguta guru Umu akasvikosunga mutungamiri wenyika nevamwe vake pamwe nekumumanikidza kuti asiye basa. Vakeita vakabuda panepfinyiro yenyika iyi vachizivisa kuti vakanga vosiya basa senzira yekudzivirira kudeuka kweropa. Masangano akawanda kusanganisira sangano rinoona nezvekugadzikana munyika dzepasi rose, reUnited Nations Security Council, sangano reEuropean Union, sangano reAfrican Union, pamwe nesangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS, iro Mali iri nhengo, akatozivisa nezvekusatambira kwawo kubvutwa kwemasimba nemauto. Sangano reAfrican Union nezuro rakamisa Mali kuve nhengo nekuda kwechiitiko ichi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaMike Pompeo, vakazivisawo kuti nyika yavo iri kushoropodza zvakaitika muMali. Pave nemaonero akasiyana-siyana pakubvutwa kwemasimba muMali nemauto nekubvutwawo kwemasimba nemauto muZimbabwe muna 2017, vamwe vachiti masangano ari kubuda pachena achishoropodza zviri kuitika muMali aifanirwa kuita zvimwe chete muZimbabwe muna 2017, apo mauto akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Zeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nezvakaitika kuMali.
Ndinoona sokuti kuMali uko kwakune nyaya youori yanga ichinetsa vanhu munyika, saka hurumende yanga isina nezvairi kuita. Ndinotarirawo kuti iyo hurumende yomutongi mukuru uyo yanga achisvinyanga masarudzo, saka ipapo zvakatofanana nomunowo muZimbabwe, nokuti pa-2017 pakabvisawa Mugabe kwakaita 37 years, makumatatu nomwe makore, pasina sarudzo yaikwanisa kuchinja hurumende, saka vanhu vanga vavharirwa. Saka zvakada kufanana zvakaitika kuZimbabwe nezvakaitika kuMali, nokuti zvakaibva kumauto. Zvatisiyanei pakuzoita, nokuti muZimbabwe kwakazorodzwa huina mauto navarwi vehondo kuti vanhu vauye vatsigire tevamugabe vachibva pachigaro, but kuMali uko tinonyatso kuti vatopisa ndivo vatova pachigaro, ivo masoja pachavo, iye mutungamiri weMali atoiswa kune imwe kamba yamasoja vakamuchengetedza. Yando maonero angu okutanga.
Dr. Mavhaza, munotiine zvakaitika kuMali izvi nevamwe vari kuenzanisa zvakaitika muZimbabwe nezvaitika kuMali?
Vari kuenzanisa zvakaitika muZimbabwe nezvaitika kuMali havasi kunzwisisa. Yekumali inyaya yemauto abvisa mutungamiri wehurumende pachigaro, haina vanhu mukati. Hakuna kana yatingati mass demonstration. Parliament haina kugara, haina kudeclare president weMali kuti adzingwe basa kana arekedze basa. President weMali akatobatwa, president Kita akatovharirwa, ndobva vazorizaina vari pakati pechitirongo chemasoja. Saka tikatarisa izvi zvikaizvo zvasiyana neZimbabwe. Zimbabwe hakuna kubviswa hurumende nemauto. Hurumende yakabviswa neruzhinji rweZimbabwe. Mauto akatsigira ruzhinji rwaiva mumugwagwa. Harusi ruzhinji rwakatsigira mauto aiva mumugwagwa. Zimbabwe haana kuenda through a coup. VaMugabe havana kubviswa nemauto. VaMugabe vakatobviswa neparliamende yavo. Parliamende yakaita a vote of no confidence, vakabviswa pachigaro. Vapedza kudaro, bato riri kutonga reZANU PF rikaitawo musangano waro, rikadaidza aibhohwa mutungamiriri wenyika akanga adzingwa basa anonzi Vatambudzo Munangagwa, vakadzoka. Vadzoka vakazovhoterwa kuti vafanobata matomu.
Todzoka kwamuri Dr. Zembe. Asika Dr. Zembe, veruzhinji havasiriwo vakatanga chiitiko ichi. Chiitiko ichi chakatangwa nemauto ichi.
Apo zviro kwazvo pakuti bope rakabva kumakamba amauto navakuru vavo vanenge vari vakuru vehurumende zvakafanana ipapo, hapana chakasiyana. Nokuda kwokuti mapresidendi awa anenge ari pabasa savakuru vamauto. Saka ndo kune kwakabva bope kuti simba rose rinopiwa mukuru wehurumende nomukuru wenyika asiyezve mukuru wemauto. Zvazoita kuti vanhu vakundikane kuchinja hurumende nomumasarudzo akajeka ejekerere. Saka munoona kuti zvakakufanana muno Mugabe angaenda for 37 years asati akwanisa kubviswa. 37 years. Saka haana kubviswa nemasarudzo avanhu, akabviswa napadumbu. Asi vanhu vakatsigira zvakaitwa nehurumende havo kuno. Ndomuda mutsauko ungangoita nokuMali, asi kuMali ikokowo futi. Nokuti vanhu vanga vachiita bishine mheremhere kuti corruption imire. Saka tinototarisa kuti nyangwe vanhu vasina kuzoita mumastreet, asi shoko ravanhu rairi rokuti uyu mutungamiri wokuMali amise corruption. Zvinotaura kuti iye haana kukwanisa kumisa corruption.
Ndoenda kuna Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, nyaya yasimudza mitauro munyika mbiri idzi inyaya yehuori. Kumari tinonzwa kuti vanhu veruzhinji vangu vachipinda migwagwa vachinyunyuta nenyaya yehuori. Nanhasi muZimbabwe inyaya iri kunetsa nyaya yehuori. Tingatarisira here kuti zvakadaro zvazvizodzokororeka futi tichitarisa pamamiriro ehurumende yanhasi?
Zvinogona kuidzokorodzeka, hazvingarambiki nekuti hatingararami mupfungwa dzemauto. Mauto vanofunga zvavo zvakasiyana. Asi hazvikurudzirike kuti zvidzokorodzeke. MuZimbabwe mune uori tinozvibvuma. Asi kana tichitarisa kuti hurumende yemuZimbabwe haina kungopeka maoko kugarira kunge vakagara chibage chiri kugochwa. Vari kutoshanda. Kune yakatoiswa parutivi inonzi Zakia inosunga vanhu vanenge vaita uori. Saka mukaona chasemba munoona kuti corruption yedu iri kuZimbabwe haisi kugamuchirwa nehurumende. Hurumende iri kutofinyama yakatarisa corruption and iri kuedza nepainogona kuti uori ubviswe. Zvasiyana nekumali. Kumali corruption yaichitwa kunge zvinonzi yabvumirwa. Zvatosiyana nemaonero edu.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavaza, vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo. Neva zhinji vari kufunza kuti munhu angabatire here COVID-19 kubva kumutumbi wemunhu anenge ashaya. Regaitinzwe kubva kuna Dr. Simbiso Ranga pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi kuti vanhu vashaya vaya vane COVID-19 vanokwanisa kuiparadzira kuvaya vapenyu vasara. And that's a big tragedy. Nokuti inoparadzirwa nemadroplets aya kana kukafema mhepo inenge ine utachiwana munhu ndokubata kwaunokwanisa kuita COVID-19. Saka paya tikati munhu washaya mutumbi uya tougeza tisina kushandisa proper equipment, madroplets aya ndo anenge akatozara and that's how we can easily spread it from person to person. Saka it's very necessary kuti pari kuchengetwa munhu paya vanhu vange vari kuita maCOVID-19 safe behaviors. Anotangira apa kuti mutumbi tiri kuubata sei. Minimize contact as much as possible. It's not because we don't love our departed, but that's how we minimize kuparadza mhuri yese. Nokuti kana munhu ane chirwere, even ashaya, chinokwanisa kupararira kune vamwe. Tenge tichitokurudzira kuti personal protective equipment, zvinosanganisa magloves, zvinosanganisa maface mask, vamwe vanokwanisa kunge vane magowns, zvitoshandiswa pakubata mutumbi uya. And zvekugeza mutumbi tinozvinhu zvatingati maybe at this time is not the best thing to do.
Ini ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika munguva ino yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pazana nemakumi mashanu kana kuti 150 zvichitevera kufa kwevanhu vapfumbamwe nezuro vakare. Vemajeri vanopa ufakazi pachikumbiro chaHopewell Chingono chekuti apiwe mukana wekutongwa achibva kumba kwake. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.vovshona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isikati.